Amai wini muni ingavo wanorarama neutachiona we HIV and AIDS vanoti kunyange hazvo vaiva rarama neutachiona kwe makore vanoti pavakabatwa kuti vane gomarara remuromo wechibereko vakarasa tariro yeupenyu. Vanoti vaifunga kuti munhu akangoita gomarara remuromo wechibereko kureva rufu sezvo mishonga yechirwere ichi ichida mari yakawanda.
Asi pandakazoziva kuti ndakutanga kuita gomarara repamuromo wechibereko inonzi pachirungu cervical cancer, ndakatadza kuzvitambira nekuti mupfungwa dzangu ndakangozvidzwa ndopakuperera upenyu hwangu. Nekuda kwekuti ndakatarisa HIV, takanga tine tarisiro yekuti mapiritsi ari kunzi ari kuamerica akunzi akusouth africa kana nekuna achauyawo, uyezve taidzidziswa yavanoti positive living pachirungu, yaitobatsira kuti masoja edu anga achikwira. Asi nekuda kwekuti nyaya dzegomarara ndakanga ndaane ruzivo zvekare rwekuti gomarara zvinorevei mushure meunge ndazoendererawo mberi nekudzidza nezveHIV, ndakanga ndakunzwisisa kuti gomarara iri harizorapi.
Asi amai munhenga vanoti dzidzo ndiyo yakazovabatsira mushure mekuziva kuti gomarara remuromo wechibereko rikakurumidzirwa kuonekwa rinorapika.
I'm a survivor because nekuti ndakazokwanisa kurama ndichiteedzera nzira dzaidiwa kuti tai kuchipatara. Saka ndinokurudzira madzimai ese ari kunzi kuti vatipote tichiscreenwa nguva nenguva muzvipatara zvakatitenderedza, mapoliclinics ese, maservisi aya anopiwa pachena, haabhadhariswe mari.
Hurumende yeAmerica kuburikidza nechirongwa cheUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR pada nemudande rayo retwitter rinoti iri kupa Zimbabwe mamiriyoni mashanu kubatsira nechirongwa chekuti madzimai anorarama neutachiona weHIV akwanise kuongororwa gomarara remuromo wechibereko mushure mekuona kuti vazhinji vari kufa. Mukuru werimwe sangano riri kupiwa mari nePEPFAR reOrganization for Public Health Interventions and Development kana kuti OFID, Dr. Theonivas Tinashe Chinyanga vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuongororwa gomarara iri sezvo richikwanisa kurapika kana risati rakomba.
Kuongororwa kwemuromo wechibereko kwevakadzi kwakakosha nekuti gomarara remuromo wechibereko rinogona kuonekwa risati raenderera mberi kuve gomarara chairo. Pane yatinoti progression muchirungu. Kana tichitarisa kuitika kunoita gomarara rechibereko, gomarara remuromo wechibereko rinotanga turi tumapundu tune turi pamuromo wechibereko. Tumapundu itwotwo kana tukaonekwa kana mukadzi kana mai vauya kumascreening programs anenge achiitika, vanokwanisa kuwana treatment ipapo ipapo, nekuti tinoshandisa approach yatinoti tinoona, tinoongorora, tobva tarapa ipapo ipapo. Kana maningirikini kana muromo wechibereko uchikwanisa kurapika ipapo ipapo.
Vachinyanga vanotiwo gomarara remuromo wechibereko kana roratidza zviratidzo rinenge ratodzika midzi, izvo madzimai vasingafaniri kurega zvichiitika.
Hatikurudzire kuti mudzimai ange achimirira kuti ange ave nezvaanoona kuti iye aane naigomarara remuromo wechibereko, nekuti gomarara remuromo wechibereko mukaona wakunzwa kurwadza kana kuti paine zvaakubuda kunhengo dzekuzasi, rato pane yatinoti advanced stage.
Vamwe chiremba vari nyanzvi mune zvezvibereko zvemadzimai kana kuti gynecologist Dr. Angeline Mapanga vanoshandawo neOFID vanoti gomarara rechibereko iri rinokonzerwa nehuman papilloma virus inotapuriranwa pabonde.
Gomarara rechibereko rinokonzerwa nevirus inonzi human papilloma virus, in short inonzi HPV. So HPV infection inotapuriranwa pabonde yokonzera kuti pave neshanduko dzinoitika panyama yechibereko dzichitora nguva, zvinogona kutora makore 10 kana 12 pachiitika shanduko idzodzi dzichizoitika kuti kana dzikasabatwa nenguva dzinozopedzisira dzaita kuti pave negomarara remuromo wechibereko.
mumwe mukuru mbazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vanoti gomarara remuromo wechibereko idambudziko guru munyika. VaMadzima vanoti zvirongwa zvekuongorora zvakazotanga mugore ra2012. VaMadzima vanoti chero chirongwa chekuongorora ichi chakanonoka kutanga munyika, pari zvino Zimbabwe ine nzvimbo dzinosvika 130 dzinoongorora gomarara remuromo wechibereko.
Chirwere chegomarara wemuromo wechibereko idambudziko guru chaizvo munyika yeZimbabwe. Tingangoti Zimbabwe iri mutop 10 munyika dzemuAfrica. Izvi zvinokonzerwa nekuti for nguva yakareba chaizvo tanga tisina yatinoti screening program, nokuti nyaya yecancer kuti muidzivirire munofanira kuitangira pakupreventa chirwere chacho. Zviri chipa izvozvo, zviri chipa to have an active screening program more prevent. Saka Zimbabwe mukatarisa before 2012 tanga tisina an active screening program. Kutaura kuno kuti tine macenters anoscreena cervical cancer anodarika 130.
VaMadzima vaudzawo Studio 7 kuti kuburikidza nerubatsiro rwehurumende yeAmerica, Zimbabwe yakawana rubatsiro rwekuongorora gomarara remuromo wechibereko kune vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS.
Since last year taane support yekubva kuAmerican government inonzi USAID. Vari kushanda ne through maorganization anonzi OFID neimwe inonzi ITEC. Saka ivavava vari kuisa maresources avo kucancer screening iyoyi, asi vakanangana nekutageta vanhu vari HIV positive. So what does it mean? It means kuti most as you muchaongorora kuti mukaona mahospital iriko zvino izvi, even pane VIAC clinic iripo, tiri kuisa futi mamwe maVIAC clinic kuma OI clinic, kuma OI kunopuwa mishonga yeart kuitira kuti tistrengthen tisamise madzimai anenge auya vauya zvitora mishonga yavo yeart vabva vangoscreenwa futi panguva iyoyo.
Bazi rezveutano rinoti madzimai ane makore 30 zvichikwira anofanirwa kuongororwa gomarara remuromo wechibereko kamwe chete pamakore 3, uye wavo vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS kamwe chete pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.